Maunza tiri kuita kana tiri kuona sekuru kuzvira nezuro amene nguvai kuti kusvuku kana kuti midnight vakuru vari kurana nyika ka nekuti kazvidhingana ningazvitaura pati vaudza vana naiconet kuti vavhare macommunication lines wokuti vanhu vasadii vasakwanise kutaura using WhatsApp sekunge tinoziva kuti WhatsApp ndiyoyaka inodiwa nevanhu stres kana vakuchinjana mapikicha mavhidhiyo nezvinyange zvanga zvichiitika saka inini handingazivi kuti chii chavaita vaite izvozvo but tandokwanisa kutaura sekutaura semunhu anoita zveict necyber security kuti vabhloka kuti vanhu vatadze kuti vataure vatarusani panyaya idzodzo saka but zuva radoka kumaleven vazovhara manje indaneti yacho kuti chero chinzi usine nzira dzokuti utenderere bavha vaitodzima chose kungobvisa plug kumadziro kuti hakusina chose
totarisawo kuti vandlovu vanozviita sei pavanoti pavanozonzi vavhara pa chii chavanenge vaita
ndingationdingazvifamba tsanangura sei vanotobva vabhloka kuti trafic yakanyorwa ine adress yekuti kuwadzana tsamba dzisaende kukuwadzana kana yakanyorwa kuti washington dc isaende kudc saka vatoblokwa kaka kuna tsamba inouya kwaura saka vanodzima kumichina yavo ikoko by blocking what call ports
ko ava vamwe vatiri kuona vachiri kuramba varipo pamasocial media nevari kukwanisa kutumira vari kuzvigona sei izvo zvichinzi yavharwa
kune makambani ane masatellite dish sezvandataura dish yacho inongofanana nekadish kakake kanzi zvekuona bhora izvi zvekusouth africa izvi mamadish aya anoisa pamarufu most organizations pesera mango anazvo izvozvo saka you can block it because dzakatarisa kudenga right up to the sky